Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 11 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe inoti kupa mamwe makambani mari dzavo dzainadzo kunogona kukanganisa kusimba kwemari itsva. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti vanopembera nekusekerera kana vemapata anopikisa vachitatsurana okonzera gakava. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Steve Hanke vanodzidzisa paJohns Hopkins University muAmerica vaudza Studio 7 kuti Reserve Bank of Zimbabwe inofanira kuparadzwa Zimbabwe yongoshandisa hayo dhora rekuAmerica nekuti yakundikana basa. Muzvinafundo Hanke vanoti hapana munhu ane chivimbo neZimbabwe sezvo isingatevedzeri mitemo, vachiti hapana mari inoshanda pasina kuimbika uku. Vati hapana anoziva kuti goridhe riri kunzi rakatsigira mari yeZimbabwe gold kana kuti zig riri kupi. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata chimwe chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vapersistence kwanyanya.
Handioni chezvakafanira, handioni chezvinodaro, nekuti banga guru rehurumende ranga richizama zvakanyanyisika mukunetsa kwazvakanga zvichiita. Nyika yedu yakasiyana nedzimwe nyika nekuti ine zvakawanda zvinotitsikirira zvekunze. Tiri pazvirango zveupfumi tanga tinazvo kwemakore akawanda, patiri kubva kunenge kusina kunatso kuita zvakanaka. Saka zvakatikonzeresa kuti upfumi hwedu husafamba zvakanaka, mari yedu isafamba zvakanaka. Saka kuzama kwatanga tichiita tasvikawo patinofungawo kuti apa tinenge tazama senyika.
Vari kuti dambudziko guru reZimbabwe inyaya yekusateedzera mutemo, nekudaro vari kuti chero zvinenge zvaitwa nyangwe zvivimbiso zvinopiwa hapana chinobuda, panenge pangori pamuromo chete.
Ndisingazivi kuti vanenge vachireva chii pakusateedzera mutemo, nekuti pane zvimwe zvekuti makasungwa mbira dzakombi, munotofanira kutsvaga nzira dzekurarama nadzo nekuti makasungwa nzira dzakombi nakwese. Saka ingati makasunga vanhu mbira dzakombi, votarisira zvekuti vanofanira kupopeka zviri nyore. Aiwa, zvinonetsa izvozvo. Saka chimboti paiva raambopawo Zimbabwe mukana, ende kana vasingateedzere mutemo chinozoita kuti mutemo wacho uteedzere chii? Kushandisa dhora rekunze kwenyika USA, kuita racho handichiri kungorishandisa, chiri multi currency system. Saka chinhu chavanonyanya kuchiropodza handinyatsi kuchiona kuti chii chaichaizvo. Tiri multi currency system, tinoshandisa mari yaunoda yekunze kwenyika kana yemuno muZimbabwe. Saka handioni kuti pane dambudziko ripi apa.
Ko, zvekuti goridhe racho riri kunzi rinotsigira mari haripo, munoti kudii?
Goridhe ndo ratataura zvekuti riripo, ririmo munyika, rakatotariswa rikaonekwa nemukuru wenyika zvikabuda wani vana veZimbabwe vese vakariona goridhe iroro asi dai vatoti havo ishoma kai ipapo taitotiwo ndizvo ishoma haro asi ndepekutangira nepatatangira tange tichiri vakashoma nezvishoma.
Chimwe chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vapersistence kwanyanya vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatavo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai Mutambasere avo vati vanowirirana namuzvinafundo Hanke.
Ndakazvitarisa ndiri kuona kuti bank redu Reserve Bank of Zimbabwe zvaiko zvino hazvisi kukwanisika kuti rirambe richitora masanctions aari kutora seReserve Bank of Zimbabwe, at the same time vachizvimonita ndivo, vachizviongorora ndivo. Tiri kudiwa, tiri kuda an external body isitombori kana kuti yemuZimbabwe. Kana naiwo mareserves acho ngaasatombochengetwa neReserve Bank of Zimbabwe, ngaanochengeterwa kumwe kunhu. Reserve Bank of Zimbabwe ndakatarisa zvaiko zvino atova matsotsi, hatina ruzivo kuti chii chiri kuitika mukati meReserve Bank of Zimbabwe. Vanhu vari kutorerwa mari dzavo, mari dzisingadzoserwi, nekuti ndivo vari kuti chii tisi tine mari dzacho. At the same time ndivo futi vane basa rekuzviongorora. So ndiri kuona kuti takatarisa zvazviriko zvino Reserve Bank hongu ndinowirirana nawo kuti inofanira kuti ichinjwe mashandiro airi kuita.
Asika tichitaurawo nevehurumende nezvipangamazano zveURBZ vakaitawo savagwanyanya vari kuti rwendo rwuno Zimbabwe yanyatsobaya dede nemukanwa panyaya yekuunza mari nekuti iri kutsigirwa negoridhe kunyange zvaro rishoma.
Iroro goridhe racho riri kunzi riri kutsigira mari, hapana anoziva kuti how much gold, kuti igoldi yese here iri mumareserve eZimbabwe iri kunzi ndo yatsigira, kuti goldi iyoyo hapana achange achitora kubva mairi here. Hatina ruzivo, hapana patakasainirana, hapana chatiri kuziva kuti achange achimonita nyaya yegoldi ndiani, ende kuti anenge achitaura neruzhinji panguva yakadii. Tinofanira kunzwa nguva nenguva kuti mareserves iwayo apapi.
Ko pane zvavari kukurudzira kuti Zimbabwe dei yangoshandisa hayo madhora ekuAmerica, iyo Zimbabwe ichiti hapana nyika ine chiremerera inoshandisa mari dzevamwe.
Chiremerera chinobva mukuguta, hatingaiti chiremerera vana vedu vachirara nenzara semaZimbabweans.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai Mutambasere vange vari parunare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC Mike Kamungeremu vanoti nhasi vaita musangano nagavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu nezvemari imamwe makambani iri kuReserve Bank of Zimbabwe inosvika mamiriyoni akawanda yavari kunzi vachapiwa pakati pegore nemakore maviri. Mari iyi ndiye makambani ange ainge apa banga iri mari kuti vapiwe mari yekunze pamusika wemari kana kuti RBZ Foreign Currency Auction, uye imwe inobatirwa makambani anotengeseka kunze kwenyika inosvika zvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 25% yavanofanira kupiwa mumadhora emunyika. Vamushaya vanhu avo vatisina kukwanisa kubata vaudza vemabhizimisi kuti vari kutyira kuti ikapa makambani aya mari idzi dhora idzva reZig rinogona kushaya basa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vakamungeremu.
Hongu tikatara nagavhena tikavatsanangurira kuti vemabhizimisi vari kuti ivo vakanga vabhadharwa nemakastoma avo, vamwe vainge vakwereta kuti vawane mari yavakaendesa kuauction kuti vawane karenzi vakwanise kudhiriva maproducts avaida kuimporta. Saka kuti vamirire 2 years zve zvakaoma, vamwe vacho vanga vachitotaura zvekuti vanogona kutofara.
Ivo vati kudii vamushaya vanhu?
Gavhena vazotsanangura vakati chavazviitira kuti 2 years vari kuitira kuti mari itsva ichangoraiva isawa nipe ya flagger market because these are social very like hyperinflation. Saka wati hivo 2 years zinota ita mkana huku build ama reserve kana ma reserve zi awe zera yani nga ile position yetu nika marido to. Saka tazukumbira kuna gazina kwa narkizi njisa mchiko njiru kia wa shikira kwa hizi njisa chino meka senzi kese kukuna kutu marido kukumire saka somehow kani kwa njisa kwa njisa kwa kutu chini necessary. Kwa kwa nga waya wanengi wa kanya nyo janywa nasu kukiri hapana ini option na wali kukuna kutu ya wani mari saka ashite ere kutu mbumire the financial instrument the parachor and richa poa wani which is not you after 2 years kutiriwe transferred kuti ikwanise kutengesera munhu ane mari iye ndiyo zomirira matrid kadazina vati izvozvo vachazvitarisa but for now ngatimbobvumira naye kuti inguva yekuti tose titore sacrifice kuitira kuti mari yedu ikwanise kugadzikana
asi pane angaziva here kuti mari yacho imari chaizvo yatiri kutaura nezvayo apa
mari iyoyo hatisiziva tose hatisiziva kuti imari angori mafisigazi ari kungopotera mumwe nemumwe ari kungoziva yake kuti inini yangu Maria ndaifana kundapuwa mbari ya katisaka hatina information iyo inenge yabveda ofisi ya kazina ndenge yatakuprovida that information.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC va Mike Kamungeremu vange vari panhare kuHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Chikwata cheEuropean Union chiri kushanya muZimbabwe chaita musangano wekusimudzira kutengeserana nevemabhizinisi emunyika nhasi. European Union inoti iri kusimbaradza chirongwa chayo cheGlobal Gateway icho chine chinangwa chekuunza zviuru zana nemakumi mashanu zvemadhora mukudzidzana nenyika dzemuAfrica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata vanongorora nezvekugara zvakanaka kwevanhu uye vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana.
Chinoita kuti European Union inyanye kutaura pamusaka peAfrica vasingatauri zveupfumi hwemuZimbabwe ndechekuti Africa haioni Zimbabwe senzvimbo ine yekuti vangawane upfumi hunoshamisira. Vanototarisa riri dunhu rese reAfrica.
Sei muchidaro vaMbofana?
MuZimbabwe munonetsa kuti muite anonzi mainvestment ane musoro anobatika. Chatiri kuona iye zvino maChina ari kungouya kuzomora zvavo pasina kana upfumi huri kubhoya muno munyika. Tiri kuona maChina akazara mulithium vazara, madiamond vakazara, kugold variko, vanhu vemuZimbabwe vari kuramba vachitambura.
Asika European Union iri kuti iri kubata Africa yese, Zimbabwe haipowo here ipapo paAfrica?
European Union kana ichitaura nezveinvestment muAfrica, vari kutorova investment yekuti business iringe richiita business chairo rinooneka kuti riri kufamba zvakadii, riri transparent pachirungu, vachiteedzera mitemo yenyika iyoyo. Ndo business, saka muZimbabwe hamuna mutemo. MuZimbabwe ndeme umbava ndoza tinoona nana gold mafia vaya vakabobuda pazviti viti. Zvinotoratidza kuti kana munhu achida kuita business muno muZimbabwe munobota kamaita madhiri mamwe akaora nevakuru vakuru vemuno munyika, haasiriwo mabhizinesi ari kutarisirwa neEuropean Union.
Iwo makambani ekuEU nemabhanga oko hakuna here vamuri kuonawo vari kusima mari munyika?
Upfumi hweZimbabwe hauna kumira zvakanaka. Hakuna kambani chaiyo chaiyo ine musoro ingauye kuzoisa mari yayo munyika iyi inogogara yakachingoita zvisinganzwisisiki nenyaya dzeupfumi. Yezvino taane mari yechitanhatu yakunzi Zigi, takamboita mabhondi, takaita maZimbabwe dola, takaita maRTGS, takaita zvipi nezvipi. Zimbabwe haina kumira zvakanaka. Saka Zimbabwe inotove nyika inototyisa kuti mainvestor chaiyo chaiyo ari serious auye achiisa mari muno munyika. Uyezve chikwereti cheZimbabwe chiche 17.7 billion ticharamba chiri chikwereti chinoita kuti nyika dzeEuropean Union dzisada kudyidzana neZimbabwe zvakanaka. Kusvikira nyaya yechikwereti iyoyo, nyaya yematongerwo enyika, nyaya yekodzero dzevanhu, nyaya yehuri dzagadziriswa.
avo vanga vari vanoongorora nezvekugara zvakanaka kwevanhu uye vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana vange vari parunhare kukadoma naEvans Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuramba kuti vakatyora mutemo pakudoma governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu kunyangwe vaine zvimwe zvikamu mubhanga reFBC. Pamutemo, hapana anofanira kudomwa kuita governor weReserve Bank of Zimbabwe aine zvikamu mune rimwe bhanga. VaMnangagwa vari kumirirwa navaEdwin Manikai avo tisina kukwanisa kubata sezvo vanzi vange vari kumusangano. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vaKosa Mncube, gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari kumirira vamwe vadzidzi vezinasu vakaendesa vaMnangagwa kumatare. Blessing Zulu, weStudio 7, abata vaNcube.
Tawana mhinduro kubva kuma lawyers president vakapindura ivo vachiti vari kuramba kuti sarudzo haina kuitwa nenzira inofanira kuti iitwe nayo. Vari kuti ivo gavhena ava vanga vatransfera mashares avo to a trust, saka kusarudzwa kwavo hakuna kukanganisa mutemo.
Vapa here umbo wekuti izvi ndo zvakaitika? Pane mapepa amapiwa here?
Vakatinyorera tsamba vachipindura tsamba yatakanyorera kuna president, saka tavanyorera futi tichikumbira kuti ngavatipe umbo wacho unoratidza kuti mashezi aya anga atransfer kune trust iyi, so that tive nechokwadi nokuti zvakara kutaura ndizvo.
Vati vapindura here kana kuti muchiri makamirira?
Aitsiri takamirira tsamba yacho, tsamba yavo takaireceiva nezuro, saka taresponda nhasi tichikumbira kuti vatipe mapetriment acho anoratidza izvozvo.
VaKosa Mncube, gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vange vari parunhare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nigeria inoti iri kushushikirana neuwandu hwevana vechikoro vari kuramba vachipambwa nezvikwata zvakasiyana siyana munyika iyi, kusanganisira zvimwe zvinopfurikidza mwero. Kubvira zvakapambwa vamwe vasikana muna 2014 pachikoro cheChibok, pane vana vechikoro vanodarika chiuru chimwe chete nemazana mashanu vapambwa nezvikwata zvinenge zvichida mari kuti zvivasunungure. OJ Simpson aive mutambi weAmerican football uye aitawo zvemitambo anonzi ashaya nhasi ave nemakore makumi manomwe nematanhatu, anonzi afa nechirwere chegomarara. Simpson akambotongerwa mhosva yekuuraya aive mudzimai wake Nicole Brown Simpson neshamwari yake Ronald Goldman kuLos Angeles, akasukanikwa asina mhosva nedare. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa muhurukuro nebepanhau reThe Third Eye ekuti vanopembera kana vemapato anopikisa hurumende vachitosorana pachavo, anonzi nevamwe vanopikisa anotsinyira vagara vachitaura zvekuti ZANU-PF ine ruoko mukurwisana kwakaparadza mapato anopikisa anosanganisira Re Citizens Coalition for Change, Asi vezanupf nevanotsigira hurumende vanoti kusarongeka kwemapato anopikisa ndiko kunopinza mepo yakaipa mumapato aya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongero enyika vatawanda dzokora avo vaimbewo nhengo yebato reTriple C mudunhu reNorth America, pamwe nevanoongorora zvematongero enyika vari nhengo yezanupf Dr. Masimba Mavaza. Akatanga nekubvunza vadzokora kuti vanotambira sei mashoko avamunangagwa aya.
Tigaro ziva kuti vamunangagwa havasi Democrat, havafarire mapato anopikisa, vanoda kutotonga vega. Dai zvaibvira vaitoita one party state, ndio yavari kutovavarira kuti vasvike ikoko. Ndosaka muchiona vachipindira munyaya dzemapato anopikisa vachiisa mari. Makaona goreria kwakataurwa kunzi kune 6 million iri kubva kuZANU-PF kuti ikanganise yaiva MDC pamakore iwayo. Saka iko zvino ndombiro dzacho dzataa kutoona iko zvino ndo maresults acho e $6 million yakaiswa mukati mevanhu veMDC neveTriple C kuti vaparadze pato iroro. Saka zvese izvozvo tinozviona kuti zvinenge zvichibva kuna vamunangagwa, zvinenge zvichibva kuZANU-PF. Saka vanonge vachitofara vakaona kuti munyika hamuna vemapato anopikisa. Asi vatungamiriri chaivo chaivo vanonzi maDemocrats vanotoda kuti munyika munge muine opposition yakasimba kuitira kuti vapotise vachigamichidzana maideas kuti nyika ifambire mberi.
Vamavhaza, tiri kunzwa mashoko ataurwa navadzokora pamusoro pemaonero avo nemashoko akataurwa nemutungamiri weZANU-PF ari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Munoti
chekutanga ndoda kuti tingoti pfungwa shoma dzinoremera vatenzi nebasa. Mukaona bato risingagone kuzvibata pachezvaro vachita basa rekurwisana nekurwisana pachezvavo, chinhu chatinofanira kutarisa nekurangarira ndechekuti kana muvengi wako achirwiswa nemumwe munhu, iwewe haufaniri kumubatsira, because ukamubatsira anganozopedzisira kurwisana newe. Kana muchinge mapinda mumatongerwo enyika, hatina kuenda kuchechi. This is not a church, it's politics. Saka kupolitics hatina maprisoners atinotakura kumba, tinoenda tichitaurirana chokwadi, tinoda kubatsira nyika nekuti tinoziva kuti mupolitics bato rega rega rine ruzivo rwarunoda kuti vana veZimbabwe vadzidze. Isusu veZANU-PF tinoziva kuti nyika iyi yakafirwa nevazhinji. Saka tikaona vatengesi vakurwisana pachezvavo tototi iyi midzimu yaona yaita zvakanaka vavenge vakurwisana. Saka hakuna chakaipa. Mukanzwa kunzi mutambi mukuru werimwe timu ari kurwara, hatingati hatisandobvara svika apona.
Tinotenda, regai tinzwe vadzokora, pindurai tinzwe.
Aiwa, isu totongokurudzira vamunangagwa kuti vadzidze kubva kune vamwe vatungamiriri venyika vakaita sevekuSouth Africa vekuBotswana vanoziva kukosha kwemapato anopikisa. Kana bato ranzi riri kupikisa munyika harisi mhandu sezvavanenge vachiita vachiti pasine mhandu vachireva vemapato anopikisa.
Dr. Mavhaza, pagara paine kunongedzwa kwekuti ZANU-PF inotobhadhara mari kuti inge ichiparadza mapato anopikisa. Saka neimwe nzira tingati here muri kutambira kuti zvipomerwa izvozvo ichokwadi kuti munobatsirira kuparadzwa kweopposition?
Hatitorina mari yekutambisa yekuti tingape vanhu kuti vaparadze opposition yavo. Vanozviparadza voga. Dai tava nemari dai takatotsenga samisa vachoka. Zvino hatina mari yekutambisa tichidaro. Isu tinongotarisa tikaona kuti vanhu vari kuzviparadza vega, hatingabatsire kuti vamire vagotirwisa.
Vadzokora, pane vari kutiwo iwo mapato anopikisa haana kurongeka.
Hakuna musangano wakarongeka kupfuura musangano wemacitizens. Chero kauya uine zita ripi neripi, musangano wevanhu usingasarudze usingaita sei unotora chero vanotambura. Saka hatizive kuti nyaya yekusarongeka kana kuti kurongeka inouya papi, nekuti isu tinongomira semacitizens. Hatipiwe mari kuti tinge tichiita zvatiri kuita zvese izvi. Hakuna ari kutambiriswa. Vari kutowana mari ndivava vekuZANU-PF vari kuba mari, vari kutora mari vachiisa kuti mapato anopikisa asaramba achienderera mberi.
Dr. Mavaza.
Kana upo sheli isika gwenye kuzi ibata ni za yoga. Isuti sana mba lichitonga kushika madunga mera nyanga. Kwanzi na wabu jokora iyo ibato ya ma citizens. Arizono watala badoriti. Yevuji triple C ya tizu kwa newakuru wa IOS. Ya tizu kwa nabiti. Ya tizu kwa na chamisa. Ya tizu kwa newaka wanda.
Avo vange vari vanongoro razwe matongere enyika vari nengo ye ZANU-PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare ku Britain manzu avo zakare kubva kune vanongoro razwe matongere enyika uye vakambove nengo ye triple C mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunare ku North Dakota muno muAmerica murukuro yange chikokerwa na Jonga Kandemiri we Studio 7. Ya venguwa yenyu watereri yuko zitaurira mega za munofunga.
Indi nona sekuti mapurisa ya wakapura mbafa. Mapurisa wao wakagona chaisu. Dai kwa kurikufunga kwangu mapurisa wao waito puwa zimwe nyembe. Wose hapana junja kashata semba. Hapana muna kashata sekukubakura ya. Kuti kubwa osia wa uraya futi munu wacho wa wabira ya saka unungu without daddy mori yake kuti kwe jino kutaza kushia ndirachi saka mapurisa ya wae mapurisa ndo warugo na kuhusa wita basara one masu mapurisa hapa mbafa hapo ndo baka gono tatumira uta asunge zimwe mbafa futi ndo una session uto betsire
magadiko magadiko wanamkuma jonga magadiko wanamkuma tanunoka ya yangu iko ivo president kana wajikumbira jikafu sabano kukumbira nyika yose kana chao kugobe wachopi wazani Chete. Yo wasaita kuti havazviziva izvo. Vanozviziva kuti zvinongopiwa ZANU-PF asi vanenge vakumbirira nyika yose. Ko chimwe chinoende pichikafu chenyika yose yavanenge vakumbirira. Vanozviziva kuti vanotokumbirira nyika yose. Nhamba ine chizikanwa asi kunozopiwa vanhu vezanu chete. Saka zviri kufamba seiko pachikafu apa.
Ini ndine chichemo ku Econet kuti maowners Econet ndiyo achipoere nhasi kana kuti company yakatorwa nevamwe se gold mafia kuti ndiyo yakurana Econet nekuti service yenyu zvino izvi very poor ya very poor considering zvamaita muchatanga mami nehani ane vanhu pamwe kwa kuri kuti muwane ma customers
fast Studio 7 aboard or Studio 7 munofada here mwese ana mukomanda rinoka hwande ana mukoma jonga kandi mire blazing zulu nevamwe vandakona kududza nemazita avo aiwa tinobonga zvirongwa zvenyu munotipa nguva dzese ndinokurudzirawo panyaya mbavha nyaya mbavha nyaya mbavha mbavha aina kumbonaka kudai nditorini president aitoti watoba ngaatourayiwa ngaasungwa kana kureva kuti kusapote mbavha hatisi kugara zvakanaka ngenyaya mbavha Bafa, 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 zina kumbona kara chose. Musambu mire mapurisa kate basa rao. No, tena stelu shawaru kita ni mapurisa. Kajirambe shaka daro. Kajirimeke, kajibongwe, nite mapurisa. Tatenga, uwe niswara kanaka.
Pamba, vayo erikunzi ya kapurwa ni mapurisa. Of course, waka mpura. Asini ni andi kutikali ni mapurisa, ni shawaru kutawura. Nukuti mapurisa, avaisa afanira kure giramba, vaya kafana yeyo. Achifamba ari ega asina kusungwa vainge vakamisa ngetani makumbo nemaoko voti uyati chienda zvinhu ukaisa papi oti apa ivo vonoona kwete kumburegedza kuti ena onotora zvinhu zvako ipapa apa hapana chokwadi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumira nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable nasi na 8 Maneru tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukusimudzira nharaunda dzavo kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7 shandisai namba dzeWhatsApp dzinoti 01 202-465-0318. Ndiri Washington DC, ndini Tanonoka Wande.
Kwa hizika atisenda wako VOA.